Makunzoka from Guamuno, Makunzoka from Guamuno, Makunzoka from Guamuno, Makunzoka from Guam. Raise down the chimney, Nico Carara. Focus Yamana, Neddy Rand. Catarina, Munichamin. Seguro, Munuaka Vandena.